manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma demonstrations edu atanga taka apply ichokadi akarambwa nemapurisa.
Mapurisa anorambidza zvakare nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vakurudzira masangano evashandi muSADC kuti akumekedze hurumende dzemudunhu iri kuti dzitorere Zimbabwe matano akasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa arambidza nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu iri vaRalph Magunje vabvuma kuti varambidzwa kuratidzira munzvimbo dzinoti Chinoi, Mangura, Kariba, Karoi, Chegutu nekadoma.
Ma demonstrations edu atanga taka apply ichokadi akarambwa nemapurisa.
Patabvunza vamagunje kuti sei vave kutevedzera zvataurwa nemapurisa asi ivo vakamboti vacharatidzira kunyange vakarambidzwa. Vamagunje vati vacharatidzira mudunhu iri munguva pfupi iri kutevera asi pari zvino vari kumbozeya nzira dzavachashandisa mukuratidzira kunyange vakarambidzwa nemapurisa.
Mademonstrations achauya ezvino zvitamboti aiwa tozvaita papaya pari zvinezvi tiri kumbosangana nemastructures edu chikurukura nyaya navo tichironga tichirodza mazano edu kuti kubva ezvinezvi kuenda mberi tingachiita sei. Saka mademonstrations ari kuuya asi ngotangoti chinja tangochinja programming yacho kuti toaita rini.
Mapurisa aswera nhasi achimbeya mumaguta madiki anoti Karoi, Kariba, Kadoma neChinoi asi masoja anga ari pakamba yemapurisa muChinoi danho rinofungidzirwa nevazhinji kuti vanga vakamirira kupinda mumigwagwa dai MDC yaenderera mberi nekuratidzira kwayo. Mumwe mugari wemuChinoi vakavha mugwadi vati kuzadza mapurisa mumigwagwa kwaitwa nehurumende kunoratidza kutya kwehurumende kuti ingangopidigurwa.
Government is not sure of what is going to happen after them, so they are fighting by all means because they are afraid of revolution. Iyo ikangotendekwa even masmall cities kuno kunoita spark the revolution, iyo kuna kusatomira kusvika president wapa. Saka it is being done for the safety of the president because they know kuti even ZANU-PF they don't want him, but they are afraid of him, like what happened to the issue of Mugabe. It was started in the streets. Saka vanozati zvikangopinda mustreets zvikangotanga the president anogona kungobviswa because parliament inobva yaita simba reimpeachment. Ndoya vari kuvhara, they are afraid of the impeachment.
Vamagunje vati nhengo dzeMDC dzichaita misangano munzvimbo dzakawanda mangwana mudunhu kuzeya kuti votora danho ripi. Misangano iyi ichange ichikokerwa nenhengo dzebato iri dzepamusoro kana kuti standing committee. Kutanga kwemwedzi uno vachamisa vakadaidzira kuti bato ravo raizoratidzira musi wanyamavhuvhu 16 asi mapurisa akarambidza kuratidzira uku ndokubva avhara guta reHarare. Asi pane dzimwe nhengo dzeMDC dzakakwanisa kuratidzira izvo zvakaita kuti dzirohwe nemapurisa aishandisa mboma pamwe neutsi hunokachidza. Mapurisa akaenderera mberi achirambidza zvakare bato iri kuratidzira mumaguta anoti Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kufunga zvakadzama paurongwa hwayo hwekuratidzira sezvo nguva dzose iri kutadza kubudirira mushure mekunge mapurisa apindira. Nyanzvi idzi dzinoti MDC ikatadza kunyatsobuda neurongwa hwakasimba, vanhu vakawanda vachapedzisira voitora sebato rinongotaura chete asi pasina zvarinoita. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Joe vakurudzira masangano evashandi muBotswana pamwe neSADC kuti akomekedze nyika dzavo kuitira kuti dzigadzirise mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvehupfumi uye kuti dzitore matano akasimba pane zviri kuitika muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wepagoro wesangano reBotswana Sectors of Educators Trade Unions Busetu muBotswana nhasi, vazhou vakurudzira kuti sangano iri nemamwe ari mudunhu reSADC akurudzire hurumende dzenyika dzavo kuti dzipindire mukugadzirisa gakawa riri muZimbabwe.
Chandinofunga kuti tinofanira kuitika munyika medu vachidzorwawo nemanyika dzemusouthern Africa ndechokuti mapato akaita seami nemaporisa anofanira kuziva kuti haasipo pakuseva epolitical party. Vanhu vanoita basa kana ari maporisa imaintenance of law and order, kana ari masoja kumaintena sovereignty yenyika.
Vazhou vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yeMason Mnangagwa iri kushungurudza vashandi munyika nekuvasunga senzi rekuvatyityidzira kuti vasaramwe mabasa kana kuratidzira.
Vaona tadaro tati maticha ari incapacitated, saka patinosvika pakuvhura zvikoro hationi kuti zvikoro zvinovhura, zvikoro zvinovhura zvakavharwa. Hurumende yatanga kutageta maleaders epituz sai tingoranza kuhurumende kuti mutumwa hana mbonje. Saka izvezvi vakatanga kusunga secretary general wepituz achinenerwa mhosva yanga asina.
Pakati pemwedzi uno sangano rePTUZ kuburikidza nemunyori mukuru varo vaRaymond Majongwe rakati zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe mukotoro wechitatu sezvo varayiridzi vari kutadza kurarama nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa muZimbabwe. Vazhou vati mashoko amamajongwa aya ayo avakataura masvondo maviri apfuura akaita kuti vasungwe nemapurisa asenzira kuchityidzira vashandi.
Kuchinja kuriko iyo yezano yakatorwa kubva kuna Smith. Kana isingachiti zvido zvavanhu ngaitorerwo masimba imwe inenge ichigona wedi yoita ushe madzoro mbiri matende inoputsika ende kukanya urangana matendera kureva hova maviri hapana munhu wana anokwanisa kungoziva zvese.
Vachitaurawo neStudio 7 pamuchato wemusangano uyu imwe nengo yePTUZ amai Nokutura Nhlabangane vati vanoshuvira kuti hukama huri pakati pehurumende yeBotswana nevashandi vayo uitekewo kuZimbabwe. Unyori mukuru webusetu vatobokanerari vodza Studio 7 kuti sangano ravo richaita zvose mukubatsirana nevashandi muZimbabwe kunyanya vadzidzisi.
We should be meeting to stage some demonstrations, conscientize Botswana and start to stage some demonstrations to indicate that the situation that is happening in Zimbabwe cannot be tolerated.
Vazhou avo vanova nengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaudza vamwe vavo vemuBotswana kuti hurumende yemuZimbabwe iri kumwaya mapurisa mumaguta ose senzira yekuchichidzira vanhu kuti vasaratidzire. Vazhou vanga vakokwa semunyarikane paurongo hwebusetu muPalape. Ndakamirira Studio 7 muPalape Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Mushure mekunetsana kwemakore akawanda uye kukandirana makobvu nematete pakati pehurumende nebazi rezvevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU nezvekuti sangano revashandi iri rive nemumiriri muboard reNational Social Security Authority kana kuti NASA, nyaya iyi yazogadziriswa. Vaimirira ZCTU muboard reNASA vari zvakare mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vakadzingwa muboard reNASA muna 2017 vachipomerwa mhosva yekusvibisa zita rekambani iyi. ZCTU yakaedza kuti vadzokere zvakare asi hurumende yakaramba yakatsika madziro. ZCTU inoti haisi kufara zvachose nematano ainofanira kutora kana ichisarudza mumiriri wayo anopinda mubhodhi iri. ZCTU inotiwo mamwe makurukota ehurumende anga achitora mukana wekushayikwa kwenhengo yavo mubhodhi kuita zveuori zvakaona vaimbova gurukota rezvevashandi muhurumende yava Robert Mugabe uye gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muhurumende yava Emmerson Mnangagwa amai Prisca Mpfumira vachisungwa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Mukuziya nezvenyaya yekumirirwa kweZCTU mubhodhi renasa, tabata gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza.
Takatozvigadzira tikatozvipedza. Nyaya iyi yakanonoka nekuti pakutangisa ndaida kuti vandipewo mazita matatu. Ndo vachitoti corporate governance. Kana vatipa mazita matatu, ese mazita iwayo ari matatu, anombva aenda kuvetting. Handisiri ndinoita vetting. Kune kwazvinoitwa. Saka ivo pakutanga, vakanga vasiri kundipa mazita matatu. Vaingondipa zita rimwe chete chete. Ndikagara navo pasi, tairikese. Ndikati ndokumbirawo, mungondipenyu mazita matatu chete. Pamatatu ipapo, ndootoendesa kuvetting. Zvinge rahwina, ndoratichaisa panasa board. Saka zvakatora nguva. Vakazondipa havo mazita aya ari matatu.
Vakazokupa here mazita aya?
Vakandipa patoo nemwedzi miviri vandipa. Kuvetting ikoko kwakatitorewo nguva. Nekuti vetting ine basa. Saka vakazotipa zita kuvetting. Zavakati tisarudzai henyu imi minister kuti murikudawo mapamazita ipapa ripi. Saka patinozotarisawo mazita ndinenge ndakutarisa vanhu vandinawo muboard already ne maskills avanavo nokuti unenge uchida malawyer, maaccountants vanoziva zvehuman resources. Saka zita ravakazondipa riri regweta. Saka gweta iroro rakatotanga izvozvi tiri kutobva mumusangano panga pane gweta rekuZCTU ranga richitoriwo musangano webhodhi renasa. Saka tiri kufara zvikuru kuti ukama hwedu neZCTU hwatopa nechimwe chinhano chekuvaka ukama kuti nyika yedu ibudirire.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari varunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa kuti tinzwe divi ravo.
Takapiwa tsamba mavhiki mairi apfuura vachitizivisa kuti vazosarudza Deputy Secretary General wedu anonzi Thomas Masvingwe. Saka ndovavako takanga taramba tichiita ruzha tichivasunda kuti tinofanira kunga tirimo nokuti tiri kuona kuti mari zhinji dziri kutanga uori uri kutanga kunasa. Unotangira kuministri ikoko kumaminista mumwe nemumwe auya pachigaro ichocho yaanotanga sezvaakaita ipapapa kuti vanoramba vanhu vanenge vasarudzwa neZCTU voti uyu atimude, uyu atimude, voti tipei mamwe mazita ozoti uyu tinomuda kana kuti uyu ndiwe atiri kuda. Saka tinoona kuti kutangira ipapo ndopetiri kurwisana navo. Saka nhengo yedu yataisa ikoko tiri kutoiudza zvekuti tiri kuda kuti pashandurwe mashandiro anoita nasa. Asi kushanduka kwakanyanyisa ndekwekuti minista havafaniri kuwana masimba avanawo akawandisa pamusoro penasa. Ndozvinounza uori nokuti minista akaramba aine masimba ekuapoinda anouya mubhodhi vasingaapoindwi nemaorganizations anomirira vashandi nevanomirira vashandirwi. Minista kana aine simba rekuti uyu handimude ndivo panotangira uori. Then zveminista havafaniri kunga vane simba rekuinterfia kana kuzvipa simba ravasina pamutemo rekuinterfia nemadecisions eboard. Saka tiri kuona kuti mutemo wacho chaiwo chaiwo wenasa ndowetoda kubvisa kuti ushandurwe minista vabviswe simba ravanaro. Pasava nemapoliticians wezvematongerwo enyika vane simba pamusoro pemari yevashandi.
Asi matimambo ita ere musangano na Dr. Nzinza kuti mutaurewo zvamuri kufunga ine zvamuri kutaura izvi kuti zvinoda kuti zvigadziriswe.
Dambudziko ratiri kuita nguva inei ndeyekuti hurumende haisi kurakidza kuti iri kuda hurupuro nevashandi. Takagumisira paya muna June kuita TNF yekutanga paya kubva pakanga paunzwa mutemo weTNF. Kubva ipapo zvatakawirirana hazvina kutedzerwa, hazvina kupuwa feedback yakakwana, uyezve kusvika izvozvi nekuoma kwakaita upenyu nekuomerwa kwakaita vashandi, hatisi kuona paine mwoyo kana chidokwairwa kubva kuhurumende chekuti vanoda kugara pasi nevashandi vachikurukura nyaya dzevashandi. Uyezve iyi nyaya yenasa hationi futi kuti pangaita chidokwairwa chekuti vataure nesu, nekuti vanotoziva kuti isusu zvatiri kuda ndezvekuti masimba aminista pamusoro pemari dzevashandi aderedzwe, nasa iitwe zvinhu zviri transparent, kana kuti iripote kune parliament.
Ko ivo vari pamudyandigere vari kupuwa mari pari zvino?
Hakuna chiriko zviri kusiririsa vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kumanikidzika. Nhasi ndandiri mumabhengi ndichiona harahwa dzedu nechemberi dzakwebhura kwazvo dzichiuya kunotora mari, dzosvika kubhanga kuya kuya kwakaitwa 80 bond inowa yatova pasi pekuaraund 7 US dollars mwedzi wese.
Mutungamiri wezctu vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muUganda vanoti mumwe mwana wemuCongo ane makore mapfumbamwe uyo anga aine chirwere cheEbola ashaya panguva iyo World Health Organization kana WHO iri kuti chirwere cheEbola ichi chabata vanhu vanosvika zviuru zvitatu. Vanhu vemuAlgeria varatidzira nhasi muzuva rechimakumi maviri nemasere vanhu vachiratidzira muguta guru renyika iyi reAlgiers vachiti vanoda kuti zvematongerwo enyika zvivandudzwe. Kuratidzira munyika yose kwave nemwedzi minomwe vanhu vachiratidzira kuti havasi kuzodzokera kumashure. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti nyaya yegukura hundi iri kukonzeresa matambudziko akawanda munyaya dzekuti vanhu vawane magwaro ekuberekwa kwavo mudunhu reMatabeleland South. Vachitaura nhasi pamusangano waitirwa kuGwanda, sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati izvi zvakabuda mumisangano yemazuva matatu yavanga vachiita nevanhu vachizeya nyaya yekuwana magwaro. VaMugwadi vati nyaya iyi inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vematunhu eMatabeleland vakwanise kuwanirwa magwaro. Sangano reCatholic Commission for Justice and Peace rakaita ongororo yegukura hundi rikabuda neumbo wekuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa munguva iyi. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa, umo vatyairi vekunze kwenyika iyi vari kushungurudzwa nevatyairi vemuSouth Africa vari musangano reAll Truck Drivers Foundation. Sangano iri rinoti riri kutyisidzira makambani emuSouth Africa kuti asape basa vatyairi vekune dzimwe nyika sezvo zvizvarwa zvemuSouth Africa zvichinzi zvinosara zvisina mabasa. Zvinonziwo Pane urongwa weku shungurudzwa kwe vatyairi vose vasiri vemusouth africa nemusi wemuvhuro kana kuti musi wagunyana 2019 studio 7 ainokwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana akagadzirira kuti pasave nemhirizhonga inoitika nemusi wemuvhuro uyo asi tabata varoni mabororo vanova umwe mutyairi wekuzimbabwe vari munyika iyi
zvino hazvina kumira mushe mugoma right now ma drivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno musouth africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhraivha zvinhu zvinotouraya
dambudziko riri kuya papi chaizvo chii chiri kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuita manyamamire nerongo kudai
dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yesouth africa isiri kutombotora kana any action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu mumarori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqe ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handiti asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which takapiwa mukana iwoyu nehurumende
tiri kunzwa kuti svondo rinouya vanga vachiti ivo kunogona kunge kusina kugadzikana saka imi sevatyairi vemarori muri kuita sei kuzvidzivirira
tanga tiri kumboda kuti tibatane tikwanise kuti tinge tichi ratidzirawo nekuti mwana asingachemera anofira mubereko saka tanga tiri kuda kuti tibatane semasadak drivers anoburikidzira kuti madrivers emuzambia madrivers emubotswana madrivers ekuzimbabwe nevose vamwe vakatenderedza nyika yesouth africa kuti tikwanise kunge tichivhara maborders toregera kuti masouth african rage numbers aya orega kupinda munyika kana uri pabhodha kwakutomira pabhodha ipapo kuratidzira kuita kuti tivhare maborders aya nekuti hurumende irikuratidza kuti haisi kuzviziva pari kutaurwa pose pari kuratidza kuti vari kuramba kuti hakuna zvinhu zvakadaro zviri kuitika of which tiri kuruza upenyu hwevanhu hwatinoshanda nawo
mumwe mutyairi wemarori musouth africa varoni mabororo vachitaura vari parunare mujohannesburg south africa makare muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa pamusoro pezviri kuitika musouth africa umo vatyairi vemarori vasiri zvizvarwa zvenyika yezimbabwe vari kuti vari kushungurudzwa uye vari kutyira upenyu hwavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuJapan pari zvino vari kutarisirwa kubatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe venyika dzekunze kuita musangano weWorld Economic Forum on Africa kuCape Town, South Africa. Musangano uyu uri kutanga nemusi wechitatu svondo rinouya uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa, Muzvare Kusela Diko, vati mutungamiri wenyika iyi vachatungamirira chikwata chemakurukota avo. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha wechizvino zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe kuti vamunangagwa vari kuenda here kumusangano uyu. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya kuti tinzwe kuti Zimbabwe pane chouviri here chaingakwanise kuwana pamusangano uyu.
The World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano ivono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei. Saka fana Zimbabwe senyika yatinoti yava open for business muchirungu, kureva kuti yavhura mukana wokuti mabhizinisi atangwe muZimbabwe, inzvimbo yakanaka kuti vaende. Asi kungoenda hakudi kungoendwa usina chinangwa. Zvoda kuti paunenge waita pakadaro, enda, chinangwa chako ndechei chaunonangana nacho.
Zvii chaizvo zvamungati zviri kuda kuitwa apa vaJokonya?
Saka ine njiti kuti taenda senyika ngatiende chinotenge tichishambadza zvinhu zvatiinazvo muZimbabwe zvinogona kuti dzimwe nyika dziite dziwane zvokuita. Ine chikuru chandonga kuti taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive noita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno, tirege kuda kuzvikukombeana vava vakatobudirira kare. Saka totofanwa kutowana nzira dzokuti deta vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo, kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vagoatractica kuti vapinde vovakavo zviri muno, kana kuti ngatimeke Zimbabwe ive nyika inoita kuti vanhu vawane vachizoinvesta mari yavo muno vasina kana zvinovanetsa. Ndo zvinodiwa kuti Zimbabwe iite pokutanga yogadzirisa. Kana maona kuti zvanakawo ndo pamunozoita muchifamba muchisunga zvimwe zvava vaita zvanaka, vakabvisa ma51% aya anga achinetsa indigenization, anga akanganisa investment, izvozvo zvinokodzera. But asi tofa waita more parisati tapedzera kusunungura senyika.
Asi nyaya dzakaita sedzekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, totarisawo nyaya dzekushayika kwemagetsi nemvura, hadzikanganisewo here Zimbabwe idzodzo?
Ndo zvikuru zviri kutokanganisa izvozvo, nokuti makambani ari muno anokanganiswa production yayo nokushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemari yokunze kuti titenge zvinhu zvokugadzirisa mumaindastry. Zvinhu zvakakosha izvozvo. Izvozvo ndo zvinhu zviviri, ngatiti magetsi, mvura nemafuta. Zvinhu izvozvo zvitatu izvozvo zvakakosha kuti zvigadzirwe nokurumidza, tirege kujairira nhamo. Asi ngatiite zvinhu izvo, izvozvo zvikati ndo zvinhu zvikuru zvinobva kutoti president vedu nemaminista avo vange vanoti zvigadzirisa izvozvo nokurumidza. Nokuti vanhu hakuna unoda kuti apinde munyika osvika osangana nematambudziko anenge aida kuti ainvest, angada kuwana zvinhu zvakadaro zvakanaka. Saka izvozvo zvinogona kutinetsa, asi kuda kuzvigadziriswa. Hazvinetsi kugadzirisa kuona kwangu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa anorambidza zvakare nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuratidzira mudunhu reMashonaland West. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vakurudzira masangano evashandi muSADAG kuti akomekedze hurumende dzemudunhu iri kuti dzitorere Zimbabwe matano akasimba panyaya dzavari kuipomera dzekutyora kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuinigai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingaya litshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 Ncwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikhanyela nje kanye lokukhumbula uItaidzamara lo ongaziwayo ukuthi ongaphi njalo ukuthi, kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi wokuthi amapolisa ainvestigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi kusiyakuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi baya emsebenzini ekukhanyayo, imigoqo yonke ivaliwe, kulamaphoyisa avala imigwaqo, futhi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amaphoyisa azelibhanga lonke. Laphana siya kubo-High Court laphana ubo-Third Ward vele kuvaliwe akungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, eBulawayo, eGweru lamanye. Kuhonza Friday liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa le ntombazana esakhulayo uValerie Sibanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances, ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana lo iTaidzamara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yileli langa.
Sikhanyela nje kanye lokukhumbula uItaidzamara lo ongaziwayo ukuthi ongaphi njalo ukuthi, kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi wokuthi amapholisa ainvestigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa umnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi zinengi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihla ngayo i-constitution uye kubo-section 53 uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu yeZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalantshukuntshu yokuthi aratify ama-conventions lawa, ngoba bangaratify kutsho ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment, CART, or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances, as a Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7, ngise Harare, ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalunga edale lePhalamende ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngeyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhanye lingathokozi ngokuvumela abatshadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukutshadisa abantu ezigabeni zabo, kanye lokungavunyelwa ukutshadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili, i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lePhalamende emele inkulumane engoyebandla leMDC umnumzana Kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lo. Sikhangele izinto ezifana lokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe batshade. Sikhangele izinto ezi-close 40 waba-civil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukutshadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba leyama-social partners le kuzadiliza imizi, ngoba kuzagcina sokudiliza imtshado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition unkosikazi Petronella Juma uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
ha sikhangela indaba yama civil partnerships lay sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi uclose 40 akakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eloku section 56 ngalokho thina sithi aka review u section 40 uclose 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi ngihla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakoBulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba ba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana onguntombazana abonakale esezithwele bakuthi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esishwini hathi ukuthi into ingakavuthwa wena usihluka igangalaza uyilokhozi sicela kuphingana ukuyaqongiswa mbijana khona koko iminyaka.
Unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yena ke uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokhu akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe.
Nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomthato owabantu aba phonguhlangana endleleni esithi ngama social partners abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okuchadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court koBulawayo sezihlala sezingeziqaqqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Ye kuliqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana sika kubo-High Court laphana kubo-Third Goal bevele kuvaliwa kungeneli kwezindawo bamota lezamapholisa ezinkulu lezi ezamanzi lezisoka zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi ubone labantu balamasotsha kwezindawo. So ke akuqedakali kanti ilizwe lezimambo zelifike empini abantu abasabayabuzani kanti kwenzakalani elizweni lapho ngukhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe achiya nje abantu bezihambela?
Abantu bayazihambela kodwa-ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthwalisa nzima ngezindlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuya efika khonapho usumizwa ukuthi hayi ungasebenzisile umgwaqo ungananzela amalungelo ami khona phana ngibona ngathi aselinyaso ngomnabeni le njongo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa-ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa-ke sizwa ngibona abanxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kulabanye High Court laphana amada abagcine bebanja befakwe izimoto zenezi ezingelama-number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame babuze ukuthi ithweleni emotweni kanye kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonga ukuyidlula kwesikhathi bakusetshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku-ke kuyahambeka?
Ebusuku yes labo babakhona kuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi lapho abantu bayananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezinlitshwala abantu nje balitshwana. I think abantu labo bayananzela ukuthi ngomumo lwabo ubona omunye lomunye uyasuke uzaziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambi kakhulu ebusuku. Njalo sinanzele ukuthi yale busuku bakhona ndawo kule busuku zananzele ukuthi lawa amagesi abe ngekho ize siyabe ngekho. So vele akusela movement eningi kakhulu ebusuku, ikakhulu ngabe emalokishini balutshanse abantu uyabona ukuthi gqa. Engxenye abantu abangaye bebonakala behamba-hamba okungathi banenganyana kungapha edorobheni kanye. But emalokishini hayi abantu balutshwana. Abanye vele sebesesaba sibizani betshelani ndathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yona la ungena endlini. Lanxa ungasomapho abantu sebetshelana bona kodwa ngabalaqinisuku kanti okwenza amapolisa agcwala igalo ke bajongene.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamachayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakule Britane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa abafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona kuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa-ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo, izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Mani ngakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kumbe mangithi mina e-Southern Africa yonke yilo kuphela sinto kadaba kumhlaba elibe nezethekeli eziningi ezidlulisayo ezinama-documents ezingenawo amajesi. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekuyeke lokuzala. Sekunzima yithi bona ne-health system yabo yethe sisindwa. Bathe mabeka ba-checka ukuthi kanti-ke ngenzala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthoke silobaba lapha ecingweni.
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Walter Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akulalutho kathesi ngisePulukwane la. Hayi akulalutho akulalutho ngikuzwela kuwo Pretoria ngale. Bakusekuletha ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi bese Cape Town ngisenza i-thesis yami. E-Cape Town zake ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku social media abangani bami ama South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe i-government yabo izabavumela.
Ye, wathi sithatha ubaba Maphosa.
Hayi, sizawona lowo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangenamaphepha. So
sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lati kuzayenza njani ukuthi sibaphepha kanjani ibo kusihluphayo kakhulu kona lokho
yisibona ke ubaba uNdlovu ecingweni
into nayo nje ikho lokho nje sibona lamala ngako social media ukuthi ngemande mhlakathu abantu bazobenzene emafemini befuna abantu bangaphandle indawo zejejele bazovala imigwaqo into nje sizibona zithele nje ku social media
sizwa kutwa ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono behlangane emaparki kumbe ngaphi ngaphi ukuzwa ukukhulunywa ngakho khona
ngeke ngakuzwa khona ukukhulunywa ngakho kodwa ungathi ebhekisisa lento msakazi mina ngiblema kakhulu igovernment yeSouth Africa.
Labo ke ngabanye abasebenza eSouth Africa abaxoxele uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana weFacebook ukukhasi leVOA Indebele. Kwezemidlalo umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uKesi Coventry uthi abadlali beqembu elimela eZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabo mama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kumidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenzeka umncintiswano wezwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentathela izindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola beqembu lama-Gems.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe imali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kudingelwa iqembu lama-Orioles imali yokuthi liyephatheka umncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe ongeseza kupha ama-Gems.
Iqembu lama-Gems liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamos lizadlala lele-Tel 1 ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibilana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebhosi liqhuba nzima kulezi nsuku njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyadi alizanqikilana leleZPC Kariba ngaseRufaru. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Yena ke ucula umdumo wehouse le soul music ecula eseBhilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Menyuwe Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue ngabe sengisiya ePetra. Ngiqeda khona apho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqeda i-GCSE, ngenza le-uni, lapho ngifunde khona i-law le-business studies.
Valerie sila madlala de yathize yawakhiphileyo njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama endisebenzisayo mangicula nguvali music and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo, ngibala What You Need, uvosho, umina nawe, nale entsha udola. Udola ngithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Kukhanya ezokucula osukele lazo khatshana esemncane uMadawu.
Ezomculo ngazidalisa ngisa ngumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. Vele ngiyathanda ukuba ku-stage, ngaze ngayenza le modeling. Ngo-2008 ngaba ngu-Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5,000 people. Abantu bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greet. It was lovely.
Cula mnandi kangaka, kuyabonakala kukhona abamthunikayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi, ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo, ngibala Whitney Houston, ngizembalele eGoli, Lucky Dube, Boom Shaka, Obusi Mhlongo, bonke, you know, in a way inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, mpinde ngicule ne-soul, ne-afrobeats, e-UK, I-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi, tshiyela abalaleli lokugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngaphi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVali Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Nyuku Facebook, liyanthola as Vali Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram, nyungu Vali Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. NguValerie Sibanda lo ebesilaye kuhlelo Woza. Woza Friday bangani mam. Impela sonto enhlekini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Say your hand if you want touch. You and Sharpie checking this way, yeah. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership facts, yeah. Facts, yeah, facts, yeah. Got you breaking your back for money, money, body, yo. In my own hand, I'll be making my own. Money, money, yo. Working, work, getting the best. Baby, don't touch. Falling like your Debbie Doha. I'ma go hard, harder. Give me that cash, dollar check.
Vali Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanya amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu madlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.